Mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Petsai Ruhanya vanoti vachamisa vane nhoroondo yeutungamiriri kubvira vari mudzidzi. VaRuhanya vanoti kuwaniswa kwavachamisa zvigaro zvakasiyana siyana mubato reMDCT pamwe nemubatanidzwa weMDC Alliance kunoratidza kuti vane utungamiriri hwakanaka.
Vane nhoroondo yekuti vagara vari muleadership yevanhu. Asi muMDC ichitanga vanga vari mwana mudiki, vakashanda nana vamushakabvu vatangirai nana vamatongo, vachikura vachibva muyouth vachipinda munational organizer wemusangano, vachibva munational organizer wemusangano vachizouya paita president wemusangano. Zvinoratidza kuti atori good leader.
VaRuhanya vanoti nyika zhinji dziri kusarudza vatungamiriri vechidiki. VaRuhanya vanoti kukaitwa sarudzo dzejekerere vanoona vachamisa vachikunda musarudzo yemutungamiriri wenyika.
So MDC ine capacity yekuti sarudzo dzikaitwa pachena zvisina chitsotsi, tichiteedzera bumbiro romutemo, tichiteedzera the standard guidelines on principles and guidelines governing democratic elections and the African Charter on good governance and elections. Vachamisa vanokwanisa kukurira muelection. Ani zvake anokwanisa kukurira zano. Nokuti hapana chiripo chiri pachena chekuti after 38 years dzokudzosera nyika mutsoneji, munovhotera zano muchiti ite sei. Yakambotipa mabillions emadhora, ikambopa vanhu mamillions, vanhu vakatakangoira tangowo mamillionaire asingakwanisi kana kutenga switi. Saka ava vanhu vanovhoterwa kunzi vaita sei?
Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika Dr. Bekezela Gumbo vanoti vanoona vachamisa vari munhu akanaka kusarudzwa semutungamiriri nokuti havana rutsigiro rwemauto semutungamiriri weZANU-PF vaEmerson Mnangagwa. VaGumbo vanoti kusava nerutsigiro rwemauto zvinoita kuti vanhu vave vakasununguka munyika.
Anogona kukontrola nevanhu because haana that military chapter like Mnangagwa. So vanhu vanogona kumukontrola kana vachiita zvavanoda in Zimbabwe. Vasina fear yemilitary unlike Mnangagwa. Kuti titaure mapapa makeribhizi emutungamiriri akati asarudzwa, tinenge tichitaura tichibhesa on mapromises ake. Tiri kuona kuti mapromise ake basically ari kudhila nenyaya yetransformation of public institutions safety, because ndo nyaya iripo muZimbabwe. Problem yatinayo ndeyemainstitutions egovernment leadership, kuti mainstitutions aita chinonzi political decay, kuora. So ano mapromise ake ndeyekudhila neuori uripo mumainstitutions egovernment. So I think izvozvo zvinobatsira vakuru vanhu kuti tigoita democratic society.
Asiwo VaGumbo vanoti vachamisa vari kutadza kuumbiridza bato ravo eMDC sezvo vamwe vanhu vaive vari mubato iri vari kupesana navachamisa, vamwe vachipinda musarudzo vakazvimiririra mushure mekusawirirana namaitiro avachamisa.
Vamahwitinesi zake anawo ndeyekuti ari kutadza kukontrola MDC. Ndikuona ari kutadza kumaneja transition MDC, because tikuona kuti kubvira paakapinda pakatora pawo vanhu vari kutongobuda muMDC. Macritical constituencies like mawomen vari kungobuda muMDC. Macritical constituencies like maevelent organizing secretary vari kungobuda muMDC. Ndo that is the weakness. Vanofanira kungova nemastrategies ekugadzirisa nyaya izvozvo.
Kweta uye vari muviri wekodzero musangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadewa mafinga vanoti vachamisa vane chaunga chevatsigiri. Asiwo vanoti dai vari chipangamasano chavachamisa vangadai vakavakurudzira kuenda kunosarudzwa kutungamirira bato kukongiresi pamwe nekuti varemekedze kodzero dzevanhu nekuratidza kuti havadi mhirizhonga.
Asi dai ndaivapanga mazano avachamisa, ndaigona kuvayambira kuti ndaigona kuvabatsira kuti aio dei vakaenda kucongress pavakatora masimba pekutanga. Vanhu vachibva kunhamo yavatsvangirai vaidei vakati handei kucongress, vonopuwa masimba ikoko, ndo chekutanga. Chechipiri ndechekuti ndaikurudzira vachamisa dai ndaivachipanga mazano wavo kuti vanyanye kusimudzira zvikuru sei mubato mavo nyaya dzekodzero dzevanhu. Nyaya dzekodzero dzemadzimai takaona kuti vakaita chibata bishi, nyaya dzekupuwa vana kuvanhu vanamai kupe vana vamunzora vachivhiringidzwa kunhamo kwavatsvangirai nezvimwe zvakadaro. Izvozvo vaifanira kutadza zvikuru sei kuti havatozvibvumirwa chose nenzira yekukurumidza kudzinga mumusangano nharadada dzinoenda mabasa akadaro. Ndo zvikuru zvandaivakurudzira izvozvo.
Nhengo yeparamende yemutare central vainnocent Konese vanova nhengo yeMDC vanotiwo utungamiriri hwavachamisa hwakanaka zvikuru sezvo vachida ramangwana renyika rakanaka.
Chandinoona ndezvekuti tine mutungamiri ane zvipo zvake zvaakapuwa namwari, ane muono wezviri kumberi, munhu anoita kuti vanhu vemdc tiite manyukunyuku tichiona kuti tine mutungamiri anogona kutiendesa kumberi. Takasenza navo kubvira 1999 takazviona kubva vachiri mwana wechikoro kuti munhu ane njere dzinopinza. Isu taisira kuti kana tichinge takwanisa kubudirira pasarudzo dzinotevera, munhu achaita kuti tese vana vezimbabwe tiwane rugare, tigare zvakanaka, tichidya tichiguta pane zvanga zvichiitika makore apfuura. Zvakare vachamisa, munhu ane rudo nevana vezimbabwe, munhu anoratidza kuti ane chido chekuti nyika iende kumberi.
Sangano ravana chipangamazano reAfrobarometer rakaburitsa gwaro mwedzi wapera richiti dai sarudzo dzakaitwa munguva yarakaita tsvagiridzo vamunangagwa vangadai vakakunda musarudzo iyi, asi zvisina musindo zvaizoita kuti paitwe imwe sarudzo kana kuti runoff pakati pavachamisa navamunangagwa. Asi veruzhinji vanoti zviri pachena kuti sarudzo dzikaitwa nemazvo vachamisa vanogona kukunda vamunangagwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.